and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 Chikunguru July 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende inoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu vachipomera mhirizhonga yakaitika kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine zana rine makumi manomwe nevatatu 3173, zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine makumi mashanu 2050 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi mana nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatatu 1,491,493. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvinomwe zvine mazana maviri ane gumi nevatanhatu 687,216. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita chiuru chine makumi maviri 1,020. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana ane makumi masere nevatatu 483 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nevanomwe 377 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane gumi nevasere 318 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevana 99,944. Vapora vachiita zviuru makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana masere ane makumi maviri nevanomwe 67,827. Hurumende inonzi iri kuferefeta mashoko ekuti pane kuzama kushandisa kusagadzikana kwakaitika muSouth Africa munyaya dzezveupfumi muZimbabwe senzira yokushandisa pakukwidza zvakare mitemo yezvinhu munyika. Izvi zvakaziviswa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezuro kuburikidza nemashoko avakabudisa padande mutande reTwitter. Vachinyora pasi pezita remadunhurirwa ravanoshandisa rekuti Edjangwanda 2, vacharamba vakati mhirizhonga yemuSouth Africa haikodzeri kushandiswa pakukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika, vakatiwo hurumende inoruzivo nezvazvo. mitengo yezvinhu munyika inonzi iri kukwira zvisina tsarukano mumasvondo mashoma adarika. Studio 7 aina kukwanisa kubata vacharamba panyaya iyi, asi dzimwe nyanzvi dzezveupfumi pamwe nevamwe vemabhizimusi vakatomboyambira kuti mhirizhonga iyi yaizogona kukanganisa nyaya dzeupfumi muZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti pane zvinhu zvitatu zviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Handingangotsangu sehurumende vane kodzero yekuita ongororo dzakadaro kana vane zvavari kucherechedza kana kuti kana vari vane zvavari kuziva. Asi maonero angu inini pane zvinhuwo zviri mukati menyika zvinotokonzerawo kukwira kwemutengo tisati tatomboyambuka muganhu tichienda kusouth africa.
Zvii zvamuri kutaura kuti zvirimo zvingadai zviri kukonzera kukwira kwemitengo?
Pane zvinhu zvitatu zvandinoona zvinosimudza mutengo zvingangova zvakaitika. Chekutanga, kuuya kwemari iya 50 bond yakonzera kuti ma10 bond achirambwa mukutengeswa kwezvinhu. Chechipiri, kukwira kwemihoro yevashandi zvisinei hazvo kuti chinhu chakanaka kuti vashandi vanofanira kuwana cheuviri chinovararamisa. Kukwira kwemihoro tinozviziva kuti kunokonzera kukwidzwa kwemutengo nevatengesi. Kwozoitawo kuti zvimwe zvinhu zvatinoshandisa mukugadzira zvedu nezvimwe zvatinotoshandisa, pane ongororo dzakawanda dzakaitwa dzinoratidza zvisinga zviri kusouth africa. Saka mirishonga yakaitwa ikoko yaiita kuti zvimwe zvinhu zvingadai zvakauya zvinonoke uye kuti mitengo inge ichikwira kuti zvikasike kusvika.
Tichitarisa nyaya dzekukwira kwemitengo ikoko, hapana here zvinofanira kuitwa nehurumende kutara mitengo kuti inofanira kusvika apa nepapo?
Dambudziko rekutara mutengo takariona muna 2007 tikaona zvinhu zvaakushaa, asi kuva nemitemo yakajeka uye kusangojuma vanotengesa zvinokwanisa kubatsira. Uye panyaya dzevashandi zvakakosha kuti hurumende inge ichikwanisa kutaura nevashandi vange vanewo mari dzinotenga. Chisati chinofanira kuitika ndechekusimudzira nyaya dzekuti zvizhinji zvatinoshandisa zvinge zvichigadzirwa munyika munomu. Zvizhinji zvatinotengesa, makore apera aya taitenga nematoothpick nematishu, vamwe vakuru vachitounza mvura dzikumwa chenzidzedzokubva kusouth africa. Zvinhu zvakadaro ndo zvimwe zvinozokonzera kuti imwe mari iri kuenda kunze kwenyika ichifanira nge ichishanda muno izorasika, zvokonzera kukwira kwemutengo. Saka panoda kunotsiridzwa mafactory. Takaona $18 billion chinzi ichapiwa avo vanogadzira zvigadzirwa, asi havana chavakawana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vanoti havana chivimbo nezviri kutaurwa nekanzuru zvekuti vachawana mvura mushure mekunge yati yapedza kugadzira michina yekugaya mvura kuMorton Jeffrey iyo inonzi yange isiri kushanda zvakanaka. Vagari ava vanoti kanzuru iri kuisa upenyu hwevanhu munjodzi munguva ino yekurwisa denda reCOVID-19 sezvo utsanana hwakakosha. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo dzakawanda muHarare dzainge dzisina mvura kubva musi wechishanu, zvakapa kuti vanhu vakawanda vaende kunoungana pazvibhorani zvinokwanisa kuvapinza munjodzi yekutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti dzimwe nzvimbo dzakaita seWarren Park dzakatanga kuwana mvura nezuro, vachiti vane tarisiro yekuti misha yose isina mvura ichange yave nemvura nenguva isipi sezvo mvura yave kupombwa kubva kuMorton Jeffrey Water Works zvichitevera kupedza kwavanoti vaita kugadzirisa michina inochenesa mvura. Vachideme vatiwo pari zvino kanzuro yavo iri mubishi kugadzira pombi dzose dziri kurasa mvura kuitira kuti mvura isvike kuvanhu.
Guta reHarare riri kuita zvakawanda kuti mvura inge ichisvika kuvagari. Iko zvino pese panenge pakaputika tinogadzirisa, uye kana tikaona panenge pachishupa kuti mvura isange ichienda kuvanhu tinogadzirisa. tine basa rakawanda ririkuitwa kuwaren control ndibasa rinoitwa kumoto Jeffrey nguva nenguva yekuvana
asi vamwe vagari vemumisha vanogara veruzhinji vakaita samai vongai mashayamhanda vekukuwadzana vanoti havachina chivimbo nekanzuru sezvo mvura inogara isingabude nguva zhinji zvave kupa kuti vaswere vaitsvaga mvura muzvibhorani
tanzwa nekuenda kuzvibhorani kanzuru yakatifarira mvura musi wefriday ichiti ichatifurira mvura asina nhasa vasati vavhura mvura
ongororo yaitwa nestudio 7 yaburitsawo pachena kuti mumwe misha inogara veruzhinji yakaita semufakose nekuwadzana mvura yanga isati yave kubuda mutungamiri wesangano recommunity water alliance Bad Life Mudzingwa vanoti kanzuro yave nenguva ichitadza kupa vagari mvura inovakwanira vachiti mvura zhinji inorasika isati yasvika kuvagari sezvo pombi dzinofambisa mvura dzichigara dzakaputika vamudzingwa vati mvura yakakosha zvikuru mukurwisana nedenda recovid-19 vachiti kutevedzera kurudziro yevezveutano yekuti veruzhinji vageze maoko nguva nenguva kunonetsa kana pasina mvura vatiwo kushayikwa kwemvura mumisha yakawanda inogara veruzhinji kuri kuwedzera mikana yekuti vanhu vatapurirwe chirwere checovid-19 sezvo vanhu vachiswera vakaungana muzvibhorani vachitsvaga mvura ongororo yakaitwa nekanzuru inoratidza kuti guta reHarare riri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu makumi matanhatu nemashanu kubva muzana kana kuti 65% kuburikidza nepombi dzavetsaru dzinorasa mvura uori hunopa kuti vanhu vasingakodzere kuwana mvura vaiwane uye kubiwa kweimwe mvura kuchenesawo mvura iri mudhamu relake chivero kwave kunetsa nekuti yasviba zvinopa kuti vanhu vambopiwa mvura ine tsvina vamwe vanoti panoda kuvakwa mamwe madhamu akaita sekunzvi dam kuitira kuti vagari vawane mvura inovakwanira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti harivumirani nezviri kurongwa nehurumende zvekuti chikoro chine vana vanopfuura chiuru chitsemurwe nepakati kuti vana vechikoro vaite vashoma senzira yokurwisa kupararira kwechirwere checovid-19. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinoda kuitwa nehurumende izvi zvinogona kukonzera kuti vadzidzi vanenge vapasanurwa kubva kune vamwe vazotadza kudzokererwa muzvikoro semazuva ose tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinze zvakazara pamusoro pezvirongwa zvebazi ravo uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo asi nemusi wesvondo vandoro vakaudza vatori venhau kuti havana chekutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino vamasaraure vati hurumende yapererwa nemazano sezvo zvichingotora munhu mumwe chete ane utachiona hwecoronavirus kuti aparadzire chirwere ichi kuvamwe zvisinei nekuti vangani panzvimbo imwe chete
aive kuti chikoro chimwe chete chinoita vana vanodarika 1000 haina kugadzirwa nevana vechikoro haina kugadzirwa nevabereki vavo haina kugadzirwa nevarairi zvakagadzirwa nenyaya yekuti pakaitika mwaka mukuru hurumende ichitadza kuvaka zvikoro iko zvino tine backlog yezvikoro zvinodarika 3000 zvisati zvavakwa saka kana tichida kuti tigadzirise nyaya iyi inoda kuti tiinvest infrastructure development kwenguva refu haisi nyaya yekungoti kunongovhurumuka otomuka ototi hatichadi kuti vana vadarike 1000 pachikoro kana vati vatadza kusvika 1000 vachaendepi vodzidzira kumatende kana aiswa hongu asi toziva nenyaya yekutarisa kumashure kwataiita zvataivimbiswa zvese kuti zvisaiswa muzvikoro masanitaizer chaivo akamboshayikwa kuchizowanikwa mari yekuvaka chimwe chikoro chekuti vamwe vana vadzidze tiri kuona paine njodzi hurusa yekuti vamwe vana vachazoshaya mukana wekuaccessa education nenyaya kuti hurumende yedu haisi kuzozvipira kupa vada kuti vadzidze
saka chii chamungati makatarisana nacho vamasaraure
dambudziko huru seratasangana naro nderekuti hutano hurumende iri kuita seNGO isii sakonza kuti mastakeholders emueducation asi yakutokonza kuti madhona ikanzwa zvaienzwa nemadhona zvakamboitika kwakati yotomhanya nazvo dai vambouyawo kumastakeholders vataura nemaunions maSDC nevamwe taona kuti dambudziko iri torigadzirisa sei taakuda kuti vana vagumire pa 1000 taakuda chakati taakuda chakati zviri kuti zvedu gazve nemuono nemurongo wakakwana.
Zvino changa chakaipa chii naiva masaraure kana hurumende ichiti inoda kuti pachikoro pese pese pasapfuura vana vanoita 1000 hurumende ichiti inoitira izvi kuti chirwere checovid-19 chisapararira. Chamunoshora apa chii?
Matanho yese angatorwe kuti COVID-19 isapararire. Chatinongoshora ndechekuti vana vacho vanenge vazodza vachakwane pachikoro apa vachamboende vachazoendepi. Nekuti takamboona hurumende ichitadza kuisa zvinhu zvidoko doko semasanitizer, semagloves, sefacial protective equipment. Saka hurumende ichavakira vana ava here zvikoro zvekuti vadzidze kuti vasadzidza vasingadarike 1000. Ndo patinongoshora kuti haasi mainterventions anozoita here kuti mumwe mwana asara isina kukudzidzira. Hatikana hurumende yati homo yedu yatogara tichicelebrata yakuzovaka zvikoro izvozvo. Tinofara kuti zvikoro 3000 zvatata takashoterwa nazvo zvakuzovakwa. Tingafari chaizvo. Tiri kungonyunyuta kuti hazvizoite here kuti vamwe vana varasikirwe nemukana wokudzidza.
Avo vange vari mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Herald rinoti senzira yokurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 musangano weZANU-PF unoitwa gore rega rega kana kuti ZANU-PF Annual National People's Conference uchaitirwa padande mutande kana kuti paintaneti mumwedzi wagumi guru October. Zimlive.com inoti pane kunyunyuta kukuru pamusoro pemitemo iri kurongwa nehurumende yekurambidza vana chiremba nevana mukoti kuramwa mabasa. Pasi pemitemo ichiri kugadziriswa iyi, vatungamiri vemasangano anomirira vashandi vanogona kutongerwa makore matatu mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva yekukurudzira kuti vashandi varamwe mabasa. Nepenyuro yeZBC inoti nhasi Chipiri umwe wevanomirira Zimbabwe kumitambo yemaOlympics kuJapan, Peter Wesler achange achikwikwidza nhasi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei pasudio 7 pano apa mafoya akadiko miri yenyu vana mukoma mose moti panhau dzinofadza vako studio 7 tinofara nebasa rimunoita, tinofarisa kuti makaita zvakanaka kuti panhau kusvika pari zvino. Ndonzi Dennis kubva paCape Town apa. Mukumbirawo vanhu veZimbabwe mubatane kuti vanhu vakwanise kuti kana vachiita zvinhu zviya zvavaite kumwe umwe chete, because vanhu vaakupera nokusabatana muZimbabwe nenyaya yeCovid-19 yatasvikirwawo zvaya Zimbabwe yacho yanga isina kumira zvakanaka. Pasikanzwanani apa tichifungira kuti umwe uchandipa mushonga kuti ndifi, asi COVID-19 zvakawanda kudai. Vanonga vanamate vakumbira kuna Mwari, vanobayirwa mainjekishoni zvibayirwa mainjekishoni, asi vanokumbira varamba vakakumbira pana Mwari kuti zvifambe zvakanaka panguva dzese. Notenda muswere zvakanaka. Amen.
Mhoro ivatanonoka hwande pasidio 7 apo namukoma Blessing Zulu. Makawanda zvisingaiti, pane vamwe vanonyatsa kutepenyura vane voice date kudai. Nauza kuti ndinakidza zvisingaiti vese kutepenyura. Ndihandichazivi kuti ndimukoma Blessing Zulu kana kuti ndimukoma Jonga Kandemiri baba, asi vanonga mukoma Jonga Kandemiri namukoma tanonoka hwande munofara here apapo? Mangwana tinonga tine mimukona mukoma hwande. Ndadongoti mungondizivise vabato remdzini kuti kudai zvinhu zvaibvira ka ndavatadzi avachamisanga vatadze kuoma musoro vachiti hanzi tido kushandisa iroro zita rekuti MDC Alliance. Zita iroro ngarichinjwe ndokuti tigone kunyatsokuvateera zvakanaka, because vangashandisa zita rekuti MDC Alliance vanohwina maelection vosvika kumberi uku vopuwa fungoni nesofundana Douglas Monzoro. Saka isusu vateereri vavo tinoda kuti tinyatsokunzwa zita redu chairo chairo reMDC kuti chanzi MDC
makadiko makadiko pachito 7 apo mesi vashama, tinofara nezvirongwa zvamunotipa nezvechokwadi zvamunobuditsa. Haiwa inda yangu kumbira wa angu kuti wakwakuru urumendo dena mungu kuti uone wawo kuti shuwa kuna ma MP na ma councillors wane mungu wangu wano papa goku stenda uchinda kusteketi chara yacho ya para aramota za fambi shakanaka ndi hii roji nufambisa sunu nufamba ni magonyota nusenga koto ni mabazi ya nupara hali bula wayo wanfambanya roji yoyo haa roji yoyo ya nyangari ya sunga tumbo itango makomba makomba nindi no ndirimu nikaro kujumbo yoyo kumenduka maziwa shido
manera kanaka timu ya studio 7 murise zenyu todo kuti mundibvunzirewo kurumende yedu yeZanupefu kuti aionewo here zvinoitwa nedzimwe hurumende kuti kana dzinge dzaakuita malockdown dzinobatsirawo macitizen adzo sezviri kuitwa paSouth Africa apo navaRamaphosa veduwo vemuno havazvoonewo here kuti ndo zvakanaka kubatsira macitizen kuti tisatambure vanongogona kuvhara nyika bedzi tavhara kuti vazive kuti vanhu vachatorarama sei vachadyei havanei nazvo kana tikataura kuti hurumende yeZanupefu haisi kugona hanzi matumwa nenyika dzekumadokero asi iyo zveshuwo vasiri kugonawo zveshuwo tinozoona nemabasa avanoita kuti havasi kugona tibvunzirewo tapota kuti ngavatibatsirewo tatenda
makadi vashamarari vose vestudio 7 ndinonzwa kufara zvikuru nenhau dzamunotipa dzakanaka nokufarisai mese vashandi vestudio 7 ini nhasi ndine nyaya yangu doko iyo iitwa iyi yaakutanga kutoitwa negavhumendi yedu iyi vanoda kushandura mutemo wavashandi vezveutano vanhu vaakutozofa muzvipatara nokuti vose vachasiya mabasa avo vagara vane mari shoma onza havatenderwi kutaridza vakatongodero vanhu vaakutofa muzvipatara nokuti vachasiya mabasa voenda kunana South Africa vondoshanda zvaikoko ndatenda hangu ee vari vega kushandura mumbiro wemutemo iyoyo ndingoramba zvizvo zvanga zviri story right
Mpasi mwuri Zimbabwe, ndi jangzo sisipanda, sipa, South Africa. Eshingo dangu kuminta unyayemi, sima zuko, Zimbabwe ya ure ya wano, ndi mwenje. Wano wa jingi wa ise vaifatu ma public transport, vaishanda ma uinji ni ma drivers. I don't think it's a good idea wakaya iku visa public transport vachisa ama zuko hao. Rango dangu itawo. Kujira wangu na kuita wakubenefita mati kwa sana kuhuku kuzo grana system ya chuna I just came from South Africa to see I know a situation ni kukwira mazuku unopaki chongwe masali kamukati iyo ngu wa yu korona kuleso wana chungu chema wana chini asi ya ashina kana utana na kana kawani ashitori na kana kawani shutusi ayo yuminti kana ini moe ni wani chungu visa vanhu vachingo pilota sezvavaingoita kudhara asi kungopiwawo mutemo yesocial distancing
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai vateerere studio 7 ini ndini Mike Hove ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na 8 PM muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nevechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana munyika nezvenyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere checovid-19 tiri kutarisawo kuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zviri kukanganisa kana kubatsira sei mabasa ari kuitwa nevechidiki mure zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM muineni Maikove
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica nevhenyuro yeCNN yazivisa kuti iri kutsvaga vashandi sezvo ine mabasa mazhinji nekuti iri kutangidza imwe nhepfenyuro ichashanda iri yoga asi iri pasi peCNN. CNN inoti nhepfenyuro itsva iyi ichange ichizivikanwa nezita rekuti CNN Plus. CNN ndiyo yakatanga kutepfenyura nenzira inonzi cable muna 1980 zvino inoti inoda kutangidzazve zvimwe zvitsva mukutakwa kwenhau nekupa vanhu zvirongwa zvavasati vamboona dzimwe nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau dzinoti hadzioni chitsva chiri kuda kuitwa neCNN sezvo zvinhu zvose zvairi kuvimbisa vanhu zvichiwanikwa nhasi. Vanodzidzisa zvekutapwa kwenhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hapana chitsva chiri kuda kuitwa neCNN chisiri kuitwa iko zvino, zvikuru sei nemakambani akaita seYouTube, Facebook nemamwe. Vati sekuona kwatiri kuita, munhu wose ane nhare mbozha anogona kutora mifananidzo kana vhidhiyo agoitengesera kune venyuro kana kungoisa pasocial media. Naizvozvo CNN vanoti haina chinhu chikuru chairi kuda kuunza kuvanhu.
Zviri kutyatyamadza vanhu, not everybody, but zvakafanana nemunhu anoti ndine poto inoshamisa yamusati mamboona munyika muno. Mupoto imomo mobika chibahwe, manhanga nembamba izvi. Ndozvekuita veCNN vari kuti wane zvinhu zvitatu zvavada kuita. Chekutanga ndechekuratidza mashoo zavakamboita chakare kare chaizvo kuma1990s nekuma1980s and so on, wachishoa zvimwe achaita generate a lot of interest. Chechipiri, kuunza news dzakasiyana dzisingawanzobuda munzeke mumunevenyurum TV stations, and news dzacho vari kupfungwa kuti dzichaita attract vanhu vanonzi manews junkies, vanhu vanoswera zuva rese vachingoona news bet. Chechitatu, wada kupa vanhu mukana wekuti kana une chauda kudzidzisa vanhu zvaunogona unozoona mukana wekuita izvozvo. Manje zvese zvinhu zviri zvisati izvozvo hapana chinhu chitsvapa. News dzakasiyana-siyana dziri unusual dzinogara dzirimo muYouTube. Kana ndoda kuona news dzakadaro unoenda kuYouTube. Maprograms ekudhara chaizvo aakuunzwa kupa mudura yekare kare iwayo, hongu pamwe anganakidze vamwe vanhu, basi hazvina chokwadi kuti zvinojenereta wanhu wakawanda kuti CNN yacho iwe nemari inoita kuti iwe profitable. Chimwe chinhu chenyereke chemanews junkies chekuti vanozounza news dzimwe dzisingapublishwe but dzinongobva kuwanhu, ndo inonzi kuno kucitizen journalism. Citizen journalism ndevanhu vaya vane macellphone, ukaona panenge pachiitika zvinhau unotora mapikicha uvaisa munjere musocial media. Saka hapana chinhu chitsvapa chiri kuuya kungoisa zvinhu zvese mupoto itsva yavanoti poto itsva. Hapana chichashamisira, hatina shuwa kuti zvichabuda sei.
Sokuona kwenyu profesa, izvi zvichabatsira sei mukutapa nhau? Chii chichabatsira vatapi venhau nevanhu veruzhinji?
Kuwada kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvanga zvisingaitwe here zvatingaite. Mukutapa nhau kuona kuti vandataura neinonzi citizen journalism ka, citizen journalism ndeyevanhu vasiri vatapi wenhauba asi vamwe vanhu zvavo. Kana uchigara kwamutoko uko kana une cellphone yako ukasvika pane garwi riri kudya mburu, otora tikiti yacho iyoyo oiendesa kuCNN. Saka kutapa vanhu vanotapa nhau kusina vanhu maprofessional journalist anenge aripo. Saka ichinzi citizen journalism chimwe chinhu changachiitwa kwemakore mazhinji. Chichangofadza vanhu ndechekuti chichapamidzira nhau idzo vanhu vachaona. Asi mazuva ano ka kwane nhau dzakawanda dzinobva kunzvimbo dzakawanda musocial media zvekuti handifungo kuti ichanyanya kubudirira, nekuti zvavada kuita zvekutoitwa kutarana zvino.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapwa kwenhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro, ukuwo vanhu zviuru zviviri zvine makumi mashanu 2050 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Hurumende inoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu vachipomera mhirizhonga yakaitika kuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.